Zvinona nguva ino yezororo yatiri yakangofanana nemamwe mazuva ese atinongorarama mukati memugwagwa umu. Asi kungoti nguva inoyi kunozoita kunge kwanyanya seri kunyanyakuti vanhu vazhinji vanenge vari pakati pekufamba vachienda nzvimbo dzakasiyana siyana. But ndingangoti chirwere chatiinacho chemumugwagwa umu hachisi kumbosarudza kuti nguva inoyi ndeyeholidhe here kana kuti holidhe yapera. Chirwere chitongoripo ende chiri kutongoramba chichiwedzera chikasakasika kuti chirapwe.
Ndechipi chirwere chamuri kutaura ichititsanangurei zvishoma ipapo apo?
Chekutanga chandinoda kutanga kunongedzera chinogona kunanga maybe tinongoti panomutyisa here kuti iwewe sekambani, let's say iri kambani nemabhazi kana kuti kambani nemakombi, pauri kutora mutyairi uyu uri kumbotarisawo here zvinhu zvakaita kunge kana rekodhi yemutyairi kuti akabva kupi, akamboshanda kupi, ane makore mangani achidhiraivha, unhu hwake hwakambomira sei kana ari panguva dzekudhiraivha. Ndotikada kutarisa nyaya yedzimweni era iri kukonzeresa maaccidents mazhinji. Madhiraivha aya mazhinji izvozvo tikada kutoita statistics tinofanira kuti mutemo unoti PSV inoti zvakanani ane 25 years zvichienda mberi anofanira kunge ane defenses nemedical. But izvezvi vanhu vazhinji vari kufamba nemota idzivano ende mukaona makesi akawanda ndeyekuti akangoti accident kutobude pia nekuti responsibility chavo chaiyo yekuti akatakura vanhu haakwanisi kutase kuibhaunchira zvakanaka.
Ndoda kuti titarise kuti zvingadai zvichiitwa ndezvipi zvamunokurudzira inini mumugwagwa umu kuti mufambike zvakanaka.
Inini ndinenge ndichida maybe kubatsirana nemaorganizations ari kuedza. Tikatarisa nguva idii tine Traffic Safety Council yeZimbabwe nezvetrap vanenge vakazara nemarodzi vachiita macampaigns. Chandinenge ndichida kukurudzirawo ndofunga tikaona example pane zvaitika nezuro kwamutare kune campaign inetimu kwamutare vari kuti motikari pairi kuuya pabloko havasingodzidzisa chete kuti ngatifambei zvakanaka but vari kutoti vakaona problem iri pamotikari iyoyo motikari iyoyo haichatokwanisi kudarika pabloko ipapo. So example pane motikari irishikashika yakadarika yakatakura vanhu vakawanda yakabva yatomiswa ikanzi motikari ngaibvakure vanhu vanobvumira kutakura imomo. Vamwe vese vari extra vari mubhuchi vakapaikirana nekumisa zvinhu nevanhu zvese ngazviburitswe zvisare pabloko panapa, motikari iende nevanhu ainofanira kuenda nayo. Kodarikawo zvekare nesituation nekuti matai chaiwo ari pamotikari iyoyo haasi kuita, haina kana insurance, haina kana mutero, zvese izvozvo haina kana certificate of fitness. Iri kubva yatomiswa mapurisa otouya otoinforsa ipapo ipapo. Saka zvinhu zvandinoona kuti zvinogona kubatsira